Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 25, 2021. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina pari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nawo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri ya Sara yemakwikwi eAfcon. Hii ndiyo mimi misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva rechina vari kutungamirira chirongwa ichi kwamutare vachiti hapana matambudziko avari kusangana nawo kunyange hazvo vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vachiri vashoma. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 amai Otilia Mukuchira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi wemonday. So on Monday it was a holiday. Vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people vakazotanga kusensitiza vanhu tichivadzidzisa nezve Sinopharm vaccine. Ivo my health workers vakuuya nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu, asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro peSinopharm vanzwisisa vamwe vachona vari kuuya. Tenauti yakanaka.
Amai Mukuchira vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital anoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatatisasangana nazvo, asi mibvunzo iripo nokuti vanhu vanenge vachida kudini kunzwisisa kuti nai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika. Sobva tatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo, vaccine redu rinofamba so. Vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukuchira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano, vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers takatageta mahealth workers, chirongwa chiri kuitirwa pano pamutare provincial hospital pasa kubva district nekumaclinics pese panoshandira mahealth workers ndo patiri kushandi ndo pari kuwanikwa chirongwa ichi.
Baiwa nhomba yeCOVID-19 ndimuzvare nyashandi kudze avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
First ndaitya because ndakatanga ndatombomirira mafrends angu kuti abayiwe. Ndakatombomonyita vakabayiwa from Saturday ndishona kuti vari sei, so ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because tinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya wemutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
Just vaccinations now. So no what to talk about station to vaccinate our people.
So Steven, I know kwa nisa kutawara na chiremba mkuru wedu nurema nikalend Dr. Simon Yadundu kuti inzwe huwandu wevanu wabai wanomba mudunu rose rema nikalend. Dunu iri rakapiwa mishonga ye Sinopharm juru makumi maviri nezvisere kana kuti 28,000. Iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emumanikalend. Kunyange hazvo amai mukuchira vachiti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vakawanda. Bazi rezveutano rinoti rakabaya vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2,074 munyika yose. Izvo zvakasvitswa nezuro huwandu uhu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7,872. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere hunova huwandu hushoma. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19. Nechikonzero chekuti havanashuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvekuti iri safe here. Havanashuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina. Idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafane chirwere cheCOVID-19 zuro munyika yose uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare kusanganisira vatatu vemudunhu reManicaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafane COVID-19. Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960. Takamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki varikurudzirwa kuti vafunge zvakadzama kuitira kuti vavambe makambani avo senzira yekuzvisimudzira munguva ino yeCOVID-19 sezvo iri kupawo mikana yekutanga mabhizimisi matsva. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nava Agri Musavengana avo vane kambani yavo muHarare yekugadzira fenicha nekupenda dzimba. VaMusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product kugadzira maproducts ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kuroti ite problem ya hana yoyo kuti arugara mumba bata hana sturu. Kwa kuti hacha tuwaka kuno gazi wa sturu. Sturu ndo chini ndo damu zikura ina rorari kuda.
VaMusavengana vakadzidzira mabasa ema woko e-carpentry Parua Rehabilitation Center. Vanoti pavakatanga kambani yavo ku Sunningdale vachizoenda ku Waterfalls kwa vave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa dzidza magadzirirwo ema products ekambani yauri kushandira, usatarisira muhoro chete pay chete, but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamasages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndo zvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angachigadzwa nekambani yawaishandira.
VaMusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarairwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndakagadza zvinhu zvakaita semastools, ndakagadza zvinhu zvakaita sema pushing tray, ma items madiki, because semunhu aigara mu one room. Ndanga ndisina workshop, but munhu aikona kuzoona item obva ati manakira kati item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko uru runogona kubudisa chinhu chakanaka, nokuti manakira akaita ka item gadira kare kadiki kuri kuti munhu anogona kubudisa basa rakanaka
vamusavengana avo vanozivikanwa munharaunda mavagere pamusoro pekurima chibage pandima yakakura zvikuru vanoti vane makambani avo havafanire kumira nechinhu chimwe chete vanotiwo zvekare vabereki vane vana vakaremara vanofanira kuvakurudzira kuti vabudirire muupenyu
zvandiri nhasi hapana changu bvati ndozvichindi ndiamai vangu because makudzira vakandiita vana kundikudza vachiti mwana wangu wakaremara saka anga agari kumba vangu vachita basa vakandikudza ndichikombita nemadzikoma angu tichienda kumunda tichishanda saka zvokurima izvi zvakatokura zviri mandiri
mudzimai wavo amai tsitsi musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo
ini ndinokwanisawo kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita maportations ndinokwanisa kuenda chibatsiranawo nemurume wangu kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga ndava kuziva zvizhinji zvemahardwares ndava kuzviziva kuti zvinodiwa zvakaita sei even mabhodzi ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei
amai Christine Shayamano vemuwaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana
iyo kicheni yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able-bodied but it was this one is much better much better than yandanga ndinayo saka vanhu vane urema musavatarisire pasi ngativatarisei nechipo chavainacho because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemwoyo wavo wese
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo kuita misangano nezvimwe vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Vanorarama nekutenga nekutengesa vari kuyambirwa kuti varuke mazano anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangadiridza sei mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dziri kukwidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nenyanzvi dzeupfumi pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano anodira kodzero dzevanorarama nekutenga nekutengesa munyika apo dzihurumende dzeSouth Africa, Botswana neZimbabwe dziri kukwidza mitero inobhadharwa nevatengi. Kubva musi wa1 kubvumbi gore rino, Botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu 12 kuenda pazvikamu 14 uko South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwewo mitero. Nyanzvi munyaya dzeupfumi yavari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma.
Zvazvinoreva kuna cross-border trader ndezvokuti zvinhu zvavaitenga nepurizi yakadzikirwa zvaakuzokwira mutengo saka zvakwira mutengo kudero zvoreva kuti pazvinondosvika kuzimbabwe zvapedza kubhadhara majuti neinei zvinodiwa pabhodha zvinhu izvozvo zvichange zvaakudhurira mazimbabwe zvakanyanya zvagara zvichidhura zvagara zvichitengeswa muzimbabwe nepurizi yakakwira kudarika yazviri kubotswana kusouth africa kunamibhia nedzimwe nyika but zvino kana mitengo yokwira kuno kwacho kunana botswana nana south africa zvinoreva izvo kuti kuzimbabwe ikoko munhu achange achitenga anenge achitenga nemutongo wepamusorosoro
vajazire vaambire vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana botswana south africa namibhia mozambique kana zambia
ndo kwatinofanira kuisa pfungwa dzedu dzose tichibatana tiri pamwe chete sezimbabwe hondo yedu yatinayo ndeyekuti tinoramba tichifunga nezvepolitics nekufunga nezveupfumi hwenyika saka tinofanira kuti tidzokere panguva yatatiri kare tigokwanisa kugadzira zvinhu zvedu kubva muvhu rakazara munyika medu rakanaka rinogona kutiitira vana kotoni tinotenga zvinhu zviri second hand zvemachina isu tichigona kuva nezvinhu zviri original zvagadzirwa munyika medu
ndokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi munyika zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zvorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yekuzviraramisa mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation wasame wadzai vati kukwidzwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatengesi pasi. Wawadzai watisangano rawo riri mubishi kutaurirana nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri muchamembe kuAfrika kuti varerutsire nhengo dzavo mitero.
Ende kana pane zvinoitika kuti paite hurukuro dzokuonesana kuti zvingafambiswa sei isusu seviseti tiripo kuti tione kuti tingaita hurukuro idzodzo sei sekuzwa kwamunoita boka redu rakuwanikwa mune nzvimbo dzakawanda muSouthern Africa kutasanganisa kuNamibia nekuSouth Africa. Saka tinogona kungotorawo mukana uyoyo kuti tikwanise kutaura neutungamiri wekuBotswana kuti pasa mitengo iyi isanyanya kukwidzwa sekuzwa kwenyu kuti tikwanise kuunza zvinhu zvokutengesa muno muZimbabwe tinorarama tichibva nekune dzimwe nyika ndokwatinokwanisa kundotora zvinhu zvikwanisiro zvedu zvokutengesa.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vatoya yasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nekuti chara chimwe hachiswanyi inda.
It is a good idea for cross-border traders.
Chingave chinhu chakanaka kuti vanotenga nekutengesa kuti vatenge zvinhu zvavo vozounganidza kuti zvitakurwe pamwe chete vachishandisa marori izvo zvingavarerukire mumari yavanoshandisa pakutakura zvinhu zvavo.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstate svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zvigama kumi maviri nezviri kubva muzana muna zvito gore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezvigama kumi mana nezvishanu kubva muzana muna ndiro wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwe kutitimbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasina mabasa vari kuda rubatsiro rwemari vakadzikira svondo rapera. Izvi zvaburitswa nhasi nebazi rezvevashandi muAmerica. Kudzikira uku kunofungidzirwa kuti mucherechedzo wakanaka munyaya dzezveupfumi muAmerica panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Hurumende yeAmerica inoti vanhu mazana manomwe nemakumi matatu ezviuru kana kuti 730,000 vakanyora vachikumbira rubatsiro svondo rapera. Uwandu uhwu huchinzi hwakadzikira nezana negumi rezviuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakanyora kuti vanoda rubatsiro masvondo maviri apfuura. Kuvandudzwa kwegwara reAmerica nehurumende yava Joe Biden parubatsiro kuEthiopia usingabate nyaya yegakava redhamu reGrand Ethiopian Renaissance kunonzi nenyanzvi mucherechedzo wekuti ukama hweAmerica neEthiopia hwakamira sei. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakamisa zana remamiriyoni emadhora semari yerubatsiro kuEthiopia muna Gunyana 2020 vachiti mari iyi ichapiwa Ethiopia kana ichinge yabvuma nhaurirano dzinotungamirirwa neWorld Bank nebazi rezvemari muAmerica nezvedhamu iri pagakava riripo pakati peEthiopia neEgypt parwizi Nile. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa chero nguva kuti vavedzere kana kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvirango izvi zvichawedzerwa sezvakangoitwa neBritain neEuropean Union nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita zvakakurudzirwa nehurumende yeAmerica zvekuvandudza mitemo kumisa nyaya dzeuori kugadzirisa nyaya yeminda nezvimwe. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuita zvakawanda richipomera vanopikisa mhosva yekupesvedzera vaBiden kuti vatemire zvirango. Vanopikisa vanoti havanei nemuchato wedhongi nebere vachiti ZANU-PF ndiyo yega yakavimbisa kuvandudza zvinhu zvayaive kukundikana kuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatapadzwa mugwadi uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka, dzejejetere dzisina miri zvoga mugore ra 2023. Chekutanga zvakakosha kuti sangano rezek vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera uyezve kubisa mauto ari mukati mesangano rezeki vachiri kushandira kuchiuto nekuti kuvapo kwemauto muzeki kunoita kuti basa rezeki risaremekedzwe uyezve mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana siyana kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa nezeki ndozvonzi zvinoenda mberi patiri iko zvino kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008 pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejejetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe kwete kurerekera kudivi reZANUPF.
Pindurai tizwe vamugwadi.
Zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita tsarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga Community Civil Society vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo saka nyaya yavo haimei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo nokuti ndo zvavanotemba nazvo zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamuke hurumende yavo yeZANUPF asi izvi hazvina kuitika saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANUPF asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemdc havabvumi nevemacivil society avo kuti vadyiwa musarudzo
vamavhinga todzoka kwamuri
sarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende ndozvati kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika hapana dzichechede rinenge riripo nekuti kune vamwe nyaya iri kutaurwa navamugwadi tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi zvirango zviripo zvakatemerwa nini vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANUPF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero
vamugwadi petai chirongwa chedu
tinozviziva kuti nguva ino January, February, March in our first quarter of the year. Do panogara dare re United States of America rinoona nezvemukudzidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo. Ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa nekuti nguva ino iyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzere kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare kuBritain. Murairizi wechikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors, Zdravko Logarothic, adoma vatambi avo anoda kuti vamuitire basa mumitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mkuruva, Tedai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu: Prince Dube, David Moyo, Jimmy Dzingai, Mabiras Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Msona, Kudam Mahachi, Teenage Hadebe, Tendai Darikwa, Masha Umunetsi, Alec Ndimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Butelezwe Nguve, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Dzugamanja, avari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo, vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno: Arius Banda, King Najolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa, vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Warriors va Wellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatira basa kuti. Saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Mutauriri weFIFA vaTolisani Gwesera vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iruda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021, iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zvivirei kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tirikutarisa zviri kuitika pasi rose munguva yekurwisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekubaiwa nhomba chinopinda muzuva rechina, vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani avanodyidzana navo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAFCON. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemparo ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhaudze isindebele.
Kuizika tisenda bago VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Mugela, ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 vele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi.
Elidamu selinesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero aruzivishe akhululwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolu luqale ngomvulo. Kubika ubatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba lolu hlelo. Elawuqala lisesibhedlela sempilo, kuthi elesibili lise United Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abala lwazi olugcweleyo ngomuthi lo.
No adequate information over the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kula lwazi ebantwini jikelele abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa uyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo
abalabo.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Ngizone izaphile iyaseja abantu sona uthi abantu bayasatsha abalutshwane ngendlela yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ingakwanisa ukuthi ifundise abantu nendawo yokuthi sibona ukuthi iphila amanyuma ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundise abantu angakabika amavaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo yukuthi kukhona okumele kuqala kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babe bhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le jekiseni leyo ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ikhansilini yakoBulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje, kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine koBulawayo kuyaqhubeka. Esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe, kuthi ese-UBH silabongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753, kuthi i-Mater Dei ilamakhulu phose amane i-374. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo kanye lezigaba seMathebelelendi amanzi, lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi zigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakoBulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selinesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi koBulawayo sekuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakoBulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sikhanye sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoku kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala, izinto ezinje zenzaka sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhonishini kuthe hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intokozo yethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Kathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka, kodwa siza kubukisisa sesibona ukwenziwa ngoba sesibonile ukuyabuya kuziwe sathoma iqhanje kuzabuya chapter 3 ukuze sifane na
Simzule njalo umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhlelo lwezambezi water project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe, yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANU-PF must go. UHaruZibishe ubotshwe ngeviki edlileyo esethuswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeMpala Current House eHarare, lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZibishe umnumzana uBay Shaba utshele intatha lezindaba ukuba uHaruZibishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
Siyimele uMakomborero Haruzibishe ejalile umthethwandaba namhlanje ulencwadi zokubotshwa ezintathu, enye ithi wekela ukuya edale ngoNhlolanja, enye ithi ngoNcwabakazi, enye asikayiboni. Namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi.
Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZibishe engabuyi edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Olokuningi okwakusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu weHigh Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi kusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandela lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele lonyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kulayifto kulamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
abantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo eKaduna leKatsina kule Nigeria. Amalochacha la achise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Idlalo lesenethi kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump uMnumzana Joseph Biden nyakenye kukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngele Melika uveza ukuba umntanenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatho yezindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kwele Turkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele Saudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli be-MDC Alliance ePhalamende abathi uMnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvyosi kuleli bandla besiya kubandla leZANU-PF sokuphehle inkulumo. Abanye besithi lokhu kuveza ukuthi i-MDC ilahlekelwa lusekelo, kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe useKuZANU-PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimvyosi yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zeZANU-PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama-defections, kodwa ke eqinisweni asama-defections. Umama uTimvyosi waresigna ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma-primary elections nyakenye. Ukuthi-ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke eKhwekhwe lapha ahlala khona. Kuthe senqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba be-MDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa esesuka esesiya kuZANU-PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi i-MDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana weZANU-PF. Yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kwe-MDCT omunye wayevele sesukile ebandleni. Akusidanisa akusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso weZANU-PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo uMnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuZANU-PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwemiliyoni. Kodwa ke kathesi ke sokungena okaChamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaye elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu abantu babanikazi bebandla.
UMnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Kaule yena onthi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile
abathi bona iMDC kayilahlekelwa nganxa ilahlekelwa ngamalunga amabili politics is a game of numbers lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma manga lawo uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli former members of parliament athi bengamalunga edale leparlament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abafulatele iMDC alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edale leparlament akusiko uqiniso lelo abantu laba bengamalunga edale leparlament lanqa baselwa nomunye wayesexojiwe edale leparlament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso ngelithi balabalandeli ayisibo bona abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bathi gephe enkulu kakhulu kubandla leli MDC alliance
bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi
infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilini kuzizathu zakaze thulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hathi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzana uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona phana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyala njalo oChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrate izalo PF uzobona umuntu oyikhuluma konoku lamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisiko lokho yiko ke enti mina konoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso ngabalimeli bona bathi kule infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabanxusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathudo wakhuluma wathi abantu njalo bezanu PF abacreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya
umnumzana Believe Kaule lilunga lezanu PF inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva kubika umqondisi Dube
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni awe-COVID-19 ngenyanga ezayo umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19 udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yasifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshani ukuyahlatshwa ijekiseni umqondisi webhonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni
we hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable
sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni
accessing the vaccine should not warrant criminalization
Ukele minjalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile uthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kule nani eliphezulu nabezimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane sezimbabwe esihlala eGaborone uthi kuzaba nzima kulabo abangala maphepha.
Abantu abangela maphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eilawana alande ukuze ukubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lokhulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa deport.
Usibanda laye uthi uqathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangala maphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangachiwa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasale kwalabo abantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza ngalohlupho sibili. Kuza kumele kube nokukhankaswa okukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi awasoke babe ne-problem.
Umphathi ntambo dikoloti yena uthi akusihloke kube le nketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ungelabandlululo oqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza urhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bangaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona le iviki kanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Gaborone kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors sebekhuthazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phetsheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba yingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zendawo ezemidlalo uFortune Mbele uthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhotha angayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungona ukuthi asebenze ngakhona lokho kukhona ngoba ukugcina sokungasena isikhathi futhi sokuthi uma ora zakhona prepare lokho kudecide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players kuyagcina sokuluhlupho futhi
ngicungula ezemidlalo uWashington Spanda laye uthi ukungabuyi kwabadlali abadlala phethi yakolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kunabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo okujabulisayo abangatholiwe amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kuChani yabe sekuyakhangela abadlali abadlalela emazweni njengabo Tanzania, silabadlali abanjabo Bruskangwa, yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela iveni kwele South Africa, silabadlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nomsi Mthizwa kodwa bathi bangabuya bengatholi amathuba, isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi, abadlali bakhona umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingamashumi amabili lanhlanu kunyanga kaMbimbitho, liphinde lidlalele leZambia mhla zingamashumi amabili lathuba mune munye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikusuka sikaGroup H njalo iqembu leAlgeria yilo lihlezi phezu kwengalane elile mihlomelo elitshumi, kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors elile mihlomelo emihlanu, endaweni yesithathu kule qembu leBotswana elile mihlomelo emine, kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia lemiklomelo emithathu amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika owazaqhutshelwa elizweni lasecameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele istudio 7 koBulawayo ngujoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela icoronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Oliver Leliswayo, ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.